Hongu, nekuti madzimai tagara tichinamatira zvakawanda munyika yedu. Zvakafanana necyclone, nzara nezvimwe zvakadaro. Ipfungwa yakakosha chaizvo.
Vakawanda vanoona kunga nyaya yekuti vanhu vanozonamata dambudziko rasvika inogona kunge ichizononotsa kuwanikwa kwemhinduro. Imi munotiwo, nekuti tiri kuona kuti nyika yatomudambudziko rechirwere cheCOVID-19 nechekare.
Isu semadzimai, I think tose tinoziva kuti Mwari vanobatsira avo vanozvibatsirawo. Saka First Lady ngavaise in place zvinhu zvakaita semaprograms eruzivo zvokudzivirira COVID yacho. Especially tikatarisa kuti vanhu maitiro avo anoratidza kuti vanhu havasati vanyatsozivisisa zvinodiwa. Vanoita zvehafu-hafu, mumwe unoona akapfeka maski, muromo usina kukavha kana kuti mino usina kukavha, woshamisika kuti manje chii ichocho. Saka ngavaise maprograms in place kwozoti hurumende ngaibatsire vanhu, especially mafront runners. Vanovabatsira varwere vachiita zvakadaro, ngavapuwe maPPE achona uyezve nemavaccinations nezvimwewo zvakakosha kuti minamato yedu iwane mhinduro yokudzivirira chirwere ichi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vemakereke vari kutokurudzirawo nhengo dzavo kuti dzisange dzichizotora mushonga wenhomba kana mavhaksini achauyaya. Kunamatira nyika kuri kutaurwawo kuna Mai Munangagwa, kunozosiya papi vanhu vakaita saivowo vari kukurudzirawo nhengo dzavo dzemakereke kuti dzisatora mishonga?
Idambudziko chairo. Ini nisekuona kwanguka, mumwe nemumwe ngaone zvekuita. Kana mavhaksinations avepo, vanhu ngavapiwe. Tinonamata zvishuwa pati vanhu ngavapiwe mavaccinations, kwete kurambidza vanhu kuti vatore mavaccinations. Ndiwo maonero angu. Mukatarisa nechekare, mavaccinations vana vachipuwa mavaccinations echii nechii zvakasiyana-siyana. Konasi mutsauko chi? Ini ndikapuwa, ndinoitora vaccination yacho.
Kurudzire yamungapa kumhuri yeZimbabwe, nokutanzwa muchiti dai hurumende kana kuti ivo Mai Munangagwa vaita kuti paite zvirongwa zvinobatsira vanhu. Kuivo vanhu veZimbabwe mataura kuti munoona vamwe vasiri kuvhara miromo nemhino.
Imimi seVOA ndoziva kuti mune maprograms akawanda pamunoita kuti vanhu vabatsikane neruzivo. Ivo amai vane maprograms avo nemadzimai, ngavashandise iwavo maprograms throughout the whole country kuti vanhu, madzimai especially. Handiti tinoti musha ndimai, mai ndivo vanodzidzisa vana. Saka ngavashandise maprograms avo throughout the country ekuti vanhu vanyatsoziva, uyezve vachibatsira nemamaski. Kana tine nzara, tinowana sei mamaski acho? What is the first preference, ndotenga chikafu kana kuti ndotenga maski? Handizivi. Semaonero angu, dai vanhu vakapuwa mamaski zviri nani nezvimwewo zvavanenge vachida nenharaunda dzavo dzakasiyana-siyana.